Vachizivisa zvazeiwa nedare makurukota nhasi, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare razeya nyaya yekunetsa kwemvura uye harina kufara nenyaya yekuti kanzuro yeHarare yakavhara michina inochenesa mvura yeMorton Jaffrey isina kunzwa pfungwa dzehurumende. Vatiwo dare raumba komiti inosanganisira mapazi ezvemari neremvura kuti ishande nekanzuro yeHarare mukugadzirisa dambudziko remvura. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kuronga kuti pave nehwaro hwekuti mishonga chenura mvura yemakanzuru ese itengwe pamwe chete.
Government is working on a more centralized arrangement for the local procurement and production of water treatment chemicals for all local authorities.
Vatiwo hurumende yaita chisungo chekuti madhamu ekunzwi muda nenyatsime avakwe nekukasika senzira yekupedza dambudziko remvura muHarare. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatiwo hurumende yave kubatsira madhorobha nemaguta ese munyika kuti atenge mishonga yekuchenesa mvura, vachiti pari zvino guta reKwekwe ndiro rega risati rabatsirwa nemari iyi. VaNcube vatiwo hurumende ichabhadhara zvikwereti zvayo zvemvura uye vakurudzira veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti zvavo kumakanzuru kuti akwanise kuvapa mvura yakachena. Zvichakadai, vanwiwe vati hurumende ichaverenga vanhu zvakare muna 2022 uye chirongwa ichi chinokosha mamiriyoni makumi masere emadhora. Vati vanotarisira kuti zvichabuda muchirongwa ichi zvichaziviswa muna kurume 2023.
So we should be able to produce figures and numbers within 6 months. Like in the past, we just take 2 years.
Tichaburisa zvatinenge tawana mukati memwedzi mitanhatu, kwete zvaiitwa kare zvekutora makore maviri. Saka muna kurume 2023 tichazivisa zvinenge zvabuda musensus.
Mune monyaya amai Mutsvangwa vati pane mabhanga matatu anoti CBZ, Agribank neStandBank achashanda nehurumende pachirongwa cheCommand Agriculture. Amai Mutsvangwa vatiwo vanoda kupinda muchirongwa ichi vanoenda kumabhanga matatu aya uye vanotarisira kuti mabhanga achapinda muchirongwa ichi. Mumakore apfuura chirongwa ichi chakange chisina kujeka, asi vamwe vati chave kuitwa pachena uye mabhanga ndiwo ane unyanzvi hwekuziva vanokodzera kana kusakodzera kupiwa zvikwereti zvekurimisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.